Nasi munzvimbo zhinji dzemuSouth Africa achange chiri chipatapata sezvo mamwe makambani ane chitsama ainge avharwa atanga kushanda. Vamwe ndivo vafumira kuenda kuzvitoro zvinotengesa doro izvo zvatanga kutengesa doro nhasi zvapa kuti pazvitoro zvakadai muJohannesburg pave nemitsetse yakareba zvikuru. Asi kunyange hazvo vanhu vazhinji vange vachipemberera kuve muchikamu chechitatu ichi, zvimwe zvizarwa zveZimbabwe zvikuru zvinoshanda munzvimbo dzekudyira hazvina mufaro sezvo zvisati zvave kubvumidzwa kudzokera kumabasa. Chimwe chizarwa cheZimbabwe muzare Isabel Mbodza vanoti zvino hazvina kuvamirira zvakanaka zvekuti vari kutofunga kudzokera havo kumusha.
Isu gore rino tisu vanhu vazotambura manje tine vana vatatu vanoda kudya kuenda kuchikoro apa panodiwa mari zvirinda. Hatizivi nemamiriro acho zvino munyika muno kuti tingararama sei. Dzimwe nguva totofunga zvangu zvekudzokera kumusha.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Dr. Edi Mahembe vanoti kusavhurwa kwenzvimbo idzi kuchave dambudziko guru kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Asi Dr. Mahembe vanoti pane nzira shoma dzingatorwa nemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa iyo isati yave nemabasa kuti iwane raramo dzakaita sekutanga mamwewo makambani.
Tikafutanza naizvozvo tingati kuti ko vanhu ava chii chavangaita? Tinokutanga nekura kuti vanoti kuti vatsvage mabasa kune dzimwe indastri dzavhurwa nokuda kuzvinge zvichitingabatsira. Chechipiri kuti maybe varikuda kutanga mabhizinesi madiki avo zvokuti vavanoso kubata nemhuri dzavo.
Dr. Chipo Mukonza imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kusavhurwa kwemiganho yenyika yeSouth Africa kuchakanganisa mararamiro evanhu vanorarama nekutenga vachitengeserana sezvo vasisakwanisi kupinda kana kubuda munyika kuzoita mabasa aya.
Vanhu vazhinji vanga vachirarama nekutengesa nekutengeserana vachitora zvinhu zvichienda kuZimbabwe vachinotengesa. Nekuda kwaizvozvo kuchine kushungurudzika nekusagadzikana apo mhuri dzanga dzichirarama nekuda kwekutengesa nekutengesa. Vari kushaya kuti zvino nanhasi zvaramba akavharwa vachaita sei. Saka chikamu chechitatu chakanaka asi chinoita kusagadzikana uye havasi vose vanhu vanokwanisa kurarama naizvozvo.
South Africa ine vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere ane vatatu kana kuti 683 vafa nechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru makumi matatu nemaviri ane mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 32,683. Asi pavanhu ava zvisati zvazivikanwa kuti pane vanhu vangani vekuZimbabwe vafa kana kubatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Johannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.